ndinorwadziwa nekuti ndabva kubasa kwandabira vana vangu vandaifanira kunge ndichidzidzisa muchikoro nguva yavo ndikaenda kudare ndikasvika vanhu vakandisunga vakandibata vakanditota vakandigarisa mutorongo nguva refu vachiti havasati vane umbowo hwekubva kudare kuti nyaya yangu itongwe vakakasvike kutanga ndaane nguva yakawanda ndichienda vachingotaura zvimwe chete izvozvo
saka manga masherwedzerwa chidare ratichii kwamuri
vazoti tidzoke muzuva 11 vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaone kuti ndine mhosva kana kuti handi nhanzi tinodzoka muzuva 11 April kuchinzi ndo pavachange vachizotonga nyaya yangu kana state yawana chipomerwa pamuraramiro wandinoita kana pakondakti yandakadi
iyo nyaya yamuri kupomerwa ndiyechi
nyaya yekutanga yekuti ndinoda kubvisa hurumende nechisimba zvichinziwo zvakare ndakainsaita vanhu kuti vaite mhirizhonga yakaitika mumazuva akapfuura muzuva 14-16 February pakaitika mhirizhonga yakaita kuputswa kwezvinhu zvekutaura kwavanoita saka dziri nyaya mbiri idzodzo ndodzandiri kudenurwa kumatare yekutanga yavanoti treason yechipiri yavari kuti inciting public violence
saka vakatanga vakusungai vasati vawana umbowo
ndakatanga ndikuabhudhakwa ndikambunyikidzwa ndikarohwa ndikapotsa ndaurayiwa ndikazoshandiwa kumapurisa asi nhasi vaakuti havana chavanoziva chavangape kudare kuti ndingatongwe kuti pane mhosva yandakaita here hongu vakatanga vandibata vasati vaita tsvakurudzo vasina umbowo hwekuti ndingatongwe nemhosva iyi
gweta renyu rati chii nenyaya iyi
gweta rangu raradza kukashamara rikapa dare rikanyorisa kudare kuti tinokumbirawo kuti musi wa 11 chechi ikwanise kuzivisa kuti trial yedu yacho inotanga rini kana vakundikana kuti vatiudze kuti trial yemhosva yatinonzi takapara ingatange rini nyaya yacho hatichazotenderi kuti tirambe tichinzi tiri parimandi tirambe tichinzi ndinoripota kumapurisa ndirambe ndichinzi handi pane zvimwe zvinhu zvandisingatendegwe nenyaya yekuti ivo havatori naumbowo zvachose saka vavazivisa dare kuti ngazigadziriswe musi wa 11 April kuti tizivikanwe tizopinda mutrial rini kana vatasa tobviswa panyaya yeusungu.